Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kusaidro kumabhazuwa nukumatokero wakaita mabhungu ndopa wali ine zvino kana iwe munhu uchipinda vari kuda kuziva kuti uri kuenda kuti muuya wabvakupi wabva here nokumapurisa kumasoro.
Vagari vepapurazi reArnold Farm avo vari kudzingwa papurazi iri kuti ripiwe amai Grace Mugabe vanoti mapurisa ambomira kupinda pavagere achivashungurudza.
Nyika yokwedu chaiyo vanhu vemuZimbabwe vanoziva nhamo, vanoziva kuti kana paitikara zvinhu zvakafanana nezvaitei saka ari kutibatsira mabhengo muno munyika yedu yekuZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanoti basa guru rekugadzirisa migwagwa yakaparadzwa nemafashamu emvura kumaruwa rapera.
Asi rakashata nguva rakavamo patakagadzira mumbirei zvamuna 2030 hakuna kunge takanyora pasi kuti chakati ngatigadzirise nguva yakati sezvakaita vekukinya.
Vanokokera MDC team dare reparamende vainocent Gonese vanoti hurumende yakundikana kuzadzikisa zviga zvebumbiro remutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekupurazi remanzo kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ambomira kuvashungurudza kunyange hazvo vachiri vakakomberedza purazi iri vachirambidza vanhu kupinda kana kubuda vasina mvumo. Purazi iri rinonzi rakapiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka. Governor weMashonaland Central vaMartin Dina vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Mugabe purazi iri kutenda mabasa ebudiriro avanoti vari kuita mudunhu iri. Asi dare repamusoro rakati hurumende haikwanisi kungodzinga vanhu vari papurazi apa vakatanga kugara papurazi apa muna 2000 isina kumwe kwekuvaendesa. Mapurisa mumavhiki apera ange achipwanya dzimba dzevanhu ava zvakapa kuti vagume vaenda kumatare uye pari zvino vakawanda vavo vachirara pamhene. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu papurazi iri tabata mumwe mugari wepo vaparadzai murambiwa.
Mapurisa pari zvino mukati havasi kupinda asi kuti pagedhi havasi kubvumidza kana mota iri kupinda muno kana iri kubuda havasi kubvumidza. Vakangomisa mabhumugedhi kusaidro kumabhazuva nokumadokero vakaisa mabhumugedhi ndopa vari iye zvino kana iwe munhu uchipinda vari kuda kuziva kuti uri kuenda kuti muuya wabva kupi wabva here nokumapurisa kumazoro.
Saka munhu anenge achida kupinda apa anofanira kutanga apuwa mvumo kumapurisa kumazoro?
Anofanirwa kupuwa tsamba kumapurisa kumazoro kuti ndiri kupinda ndiri kundoitei ende ndiri kugara kwenguva yakaita sei nokuti nzvimbo inei iri kunzi ndeyamai nokuti padhemu pakes vakatoisa chikwangwani chakatonzi hamubvumirwi kupinda.
Ko dzimba dzenyu dzichiri kupuswa here?
Dzimba hadzisi kupiswa asi hatisi kuvaka nokuti takangonzi garai ipapo munhu ava kutongotya kuti anytime pavanopinda nokuti zvavari kufunga hatisi kuziziva.
Pane kumbotaurirana here kuri kuitwa kuti mupiwe imwe nzvimbo yekugara?
Hatisi kuziva kuti pane kutaurirana here nokuti isusu pachezvedu hatina munhu watataona wasvika kuno kwatiri. Isusu tisi tiri kutoenda ukoko kuti titotanga kunzwa saka tikasvika kunyange patasvika vanongoti manzou takanzwa kuti hamuna vanhu mumanzou hamuna vanhu takabvisa vanhu asi isusu tirimo saka tinoshaya kuziva kuti toita sei kana kuti toenda kupi chaiko chaiko kwatingadehwa.
Pane zvimwe zvaakuitwa here zviri kuratidza kuti amai Mugabe vaakupinda panzvimbo iyi? Vari kurima here kana kuti?
Havasati varima asi kuti vakapinda mupurazi vachipega vachiita mabikoni apa vasvika voita bikoni ravo avosvika bikoni ravo saka hatizi kuziva kupega vari kupega marodzi kana kuti vari kupega zvavari kuuya here nokuti avo vari kuuya vari kungoti isusu tabva kwasurvive general tiri kuita basa ratatumwa initaiurei asi manje vakasvika pakati pemunda womunhu vanobvisa chibage chinenge chiri kuorera bikoni ravo wenu
mumwe mugari wepapurazi remanzou ari kudzingwa vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare vanokokera bato remdct mudare reparamende vainnocent gonese vanoti vakaresva pakunyora bumbiro remitemo vasingape nguva yekuti zvakatenderanwa zvizadzikiswe kuburikidza nedare reparamende izvi zvinosanganisa mitemo yesarudzo irida kuti ienderane nebumbiro remitemo yakaita semashandiro emapurisa mashandiro ezbc uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu zimbabwe yakanyora bumbiro remitemo muna 2013 asi pane misaridzwa yakawanda isina kugadziriswa hurumende iri kuti haina mari yekuita zvimwe zviri kudiwa asi vagonese vanoti aya manyepo
zviri kuitika ndezvekuti takashaisha hanzi doro rakashata nguva rakavamo patakagadzira bumbiro idzva muna 2013 hatina kunge takanyora pasi kuti chakati ngatigadziriswe nguva yakati sezvakaita vekukina vakaita zvinhu zvine ungwaru vanga vakatotara kuti mitemo yakati ngaigadzirwe gore rekutanga gore rechipiri mitemo yakati ngaigadziriswe vakatadza kutozviita vanokwanisa kuendeswa kudare guru remunyika imomo zvino muzimbabwe zvakungosiyiwa zvakangonyararwa zvekuti hapana chinenge chichizomanikidzira hurumende kuti iite zvinhu tikazvakonzeresa kuti mitemo yakawanda haisati yagadziriswa ichienderana nebumbiro zvinotokonzera kuti tine vanhu vakasarudzwa muna 2013 kuita maprovincial council nanhasi havasati vagadzwa takutoenda kune dzimwe sarudzo vasina kutogopinda muhofisi kana zvinhu zvatakaurira vanhu zvakuitive nedevolution hapana chiri kutomboitwa kana zvakanyorwa mubumbiro kuti mari inenge ichiitwa pabhajeti inengaenda kuhurumende dzamatunhu hapana chiri kuitwa pachipiwa excuse yekuti hasati agadzirisa mutemo saka ndobva takashaisha ipapo
ko hurumende kairi kuti iri kutadza kugadzirisa zvimwe zvinhu izvi nekuti haina mari
ndozvandiitira kuti ikakungotsvaga kuhwanda nechimunhu zvinhu zvakadaro hazvifaniri kuti titsvage maexcuse yekuti hakuna mari nekuti chinhu chakakosha ndechekutedzera bumbiro reguru renyika uye zvakare chinhu chinonzi kuzvitonga kana kuti dhemokrasi chinhu chinenge chichidhura asi chinhu chinoita kuti dzimwe dzenguva muzokwanisa kuzovandudza upfumi hwenyika zvimwe zvinozoita muperembenje asi kana mava kungoomesa musoro muchitadza kutedzera zvinhu zviri mubumbiro zvinozokonzeresa kuti dzimwe dzenguva titadze kuti nyika yedu iendere mberi iwane kubudirira
vanokokera bato remdct mudare reparamende vainnocent gonese vari parunare muharare muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi nhasi tinotarisa nyaya yekushomeka kwakanyanya kwemari munyika vanhu vakawanda vanoti dambudziko iri ranyanya kukomba zvekuti vakawanda vavo vave kupedza nguva vakamirira maraini ekutsvaga mari vamwe vanoti vari kupiwa mari yendarama kana kuti macoins chete gavhna werabz vajohn mangudya vakaparura mari yemabond notes asi mari iyi haisi kupedza dambudziko rekushomeka kwemari mukuzeya nyaya iyi tabata vatapiwa mashakada avo vanoona nezvenyaya dzezveupfumi mubato remdc
hakuna mari yakabva kupresident bank that's why tisina chatakawana kuparliament amene vakungwakudza vari kuita havo ndosaka mabhondi acho achishotaka nokuti mari yacho yokuti vaite enga mabhondi acho inenge iri kunebva saka iyo yeafrican bank yacho handina mashuwa nayo ye200 million iya
ivoka vari kuti iri kushota nekuti vari kuteera chibvumirano chekuti havafaniri kudhinda mari yakawanda
aya ko vakadikwisa 200 yacho iyoyo yose yakangodero sezvo yanga iri facility imwe chete zvinoreva kuti kudira vachiti tsvatu vanenge vachikorokozaka mari yacho that's why it's net
iro dambudziko remari racho ramira sei munyika
aa arinonetsa mabhengi mari yacho haitoreki ukaita laki ndobva unoiwana ari masiriva asi even mashops mataimbowana inonzi cashback ya watenga grocery rako haiye zvinoizvi zvakavhara futi zvanzi zvitoro zvofanira kungopa $20 chete pamunhu saka unoona kuti zvinhu zvakadzvanya izvozvo mari yacho hakusina haisi kushandika hakuna mari mabhengi makiyuzi akangokura nanhasi akangoreba saka haidambudziko iroro hatizivi kuti vachavhurika zvikora pa vabereki vachaita sei especially kumaroseva kusina makadhi acho iwayo
saka semaonerenyu dambudziko ringagadziriswa sei
dambudziko iri inyaya yeconfidence shamwari kana pasina confidence munyika ndohutongo hurimo hapana chinobuda kana pasina confidence ndohutongo hurimo legitimacy yegovernment irimo is questionable kubva 2013 hapana confidence makambani haana shuwa neramangwana ravo mapolisi ravo anongochinja chinja saka hapana zvinhu zvakati tsvete zvingati vanhu vabate chikwadi saka kana pakadaro vanhu vabhengika mari especially machina yaya vachaita ndovauraya nyika nokuti haisi mari mubhengi havatomborina confidence nesi chinhu yedu zvachose saka mari kana isingapindi mubhengi inonetsa kuti iwanikwe kamabhengi macho
vanoona nezvekufambiswa kweupfumi bato remdct vatapiwa mashakada vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezveurongwa hwehurumende hwekugadzirisa migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nemafashamu emvura vagumbo vanoti vakwanisa kuita izvi nerubatsiro rwavari kuwana munyika kunyanya rubatsiro urwu ruri kubva kumakambani ekumabhanga mukuziya mamiriro akaita zvinhu pari zvino tabata vagumbo
harisi basa rinopera musumwe chete yakaita national disaster saka ibasa rapera tengora bachidambiri rina mapazi akasiyana-siyana rine zvikoro zvinenge zvakapiwa neripoti kuministry of education rine migwagwa yaonda kunzwa kwandiri zvine kuzvipatara zvaonda kunzwa kune veministry of health saka unoda kunzwa kwandiri pamigwagwa here kana kuti what do you want to hear
ipo panyaya yemigwagwa ipapa nemazambuko aya
migwagwa namazambuko achona tiri kugadzira takaitaka declare disaster saka tiri kukumbira dzimari tigadzira migwagwa yakawanda takagadzira takaita mastage matatu yatakati tinogadzira maemergency kuti vanhu vakurumidze kufamba sezvo vanga vagara vachiita takaita pakanyanyisa kukura takati tichange tichipedza within 60 days we are doing that pakange pakanyanyisa tava kusapai pakaitikara nguva yana El Nino takati within 6 months tinenge tapedza tisaga mari namastages akadaro asi pazhinji pese panga pakakanganisika nokuda kwemvura pakawanda panga pachikonzera kuti vanhu vasafamba wedha mabridge awanda asina kuita samahombehombe ari low lying takapedza mamwe mahombe takapedza vanhu vofamba mota dzohambuka saka it work in progress hariperi musumwe chete nekuti disaster yachona nemvura yachona iri kungonaya nenzvimbo dzakasiyana-siyana saka migwagwa yedu yakakuvara imwe yazara maportholes saka tiri kuripeya zvekuti nyika yava kufambika
asi zviri nyore here kuunganidza mari iyi kana kuti zviri kutinetsei
hapana kana unombogona kuunganidza mari kana kwauri kuamerica ikoko kwauri tiine kutongotsvagwa mari inotsvagwa kana paita chinangwa kana madeclare enational disaster navai vanenge vane mari dzavo vamwe vanobva vasunungurapo kuti vabatsire kuti vanhu upenyu hwavanhu humire zvakanaka saka nokuda tinokumbira dzimwe dzimari kumabhengi kuna vamwe vanenge namamwe makampaniwo anokwanisa pasvondo rinouya pane mamwe mainstitution maviri atingati mabhengi atoponesa kutipa 50 million saka zviri zvino hazvinganzi ziri nyore kutsvaga mari but mari inofanira kutsvagwa saukaona kana maunoti makampani kana zvitoro zvinotomuka mangwanani hazvichivhurwa nokuti zvinotsvaga mari saka nesuva unotsvaga mari yekubatsira vanhu tinotsvaga hazvisi nyore but ndomagadzirwe mari yacho
saka mabhengi amuri kuti anobatsira ndeemunyika here kana kuti ndeekunze uye ndeapi
nyika yokwedu chaiyo vanhu vomuzimbabwe vanoziva nhamo vanoziva kuti kana paitikara zvinhu zvakafanana nezvavanoitei saka ari kutibatsira mabhengi omuno munyika yedu yekuzimbabwe haisati ambobatsira nenyika nebhengi repanze
saka ndevapi vati vada kupai mari ava pari zvino
hai handigoni kukuudza kuti zvigodii iwe chaunda kuziva ndechekuti ndiriwana mari ndichigadzira saka ndiri kuwana mari yekugadzira migwagwa saka that is
Asi muchitarisa zvamaita kusvika pari zvino nezvamuruda kuita mune ramangwana mungati muri mugwara here pakuzadzikisa zvinangwa zvenyu?
Tiri kumugwara rakanyanyisa, saka ndati step by step, migwagwa mizhinji yakanga yaita washed away, yanga yakonzera kuti vanhu vasafamba namalow line bridge. Ndatokuudza kuti about over 75% to 80%, about 80% yayo tagadzira vanhu vari kufamba. Chatasara nacho, if not 100%, chatasara nacho kugadzira mabridge mahombe anenge anenge ava kuda mari yakawanda. Ndavanda kutaura kuti we hope kuti those will can be through in about 6 months' time. Kuresi basa rinenge ripo rinenge rakati kurei, ndo yatiri kutsvagira mari dzandati tiri kutsvaga kumabhenki.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Mavelas Mutsanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavelas Mutsanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Memory Zonde Kachambwa, mukuru wezvirongwa musangano reFemnet iro rinoshanda nemadzimai munyika chanu dzemuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe. Sangano iri ranga riri kukokera musangano wanga uchinzi iwo Safeguarding Our Gains African Women's Conference on 2030 Agenda on Sustainable Development Goals and African 2063 Agenda wakatanga iwo muswa 3 ukapera nezuro muKenya. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Zonde Kachambwa. Mungatitsana nguro nezvemusangano wamanga mui nawo uye kuti wakakosha sei.
Musangano wekuti madzimai enyika dzese dzemuAfrica vari kuungana kuti vaone kuti pane chisingo chinonzi Sustainable Development Goals. Saka tanga kuvepo mugore ra-2015. Saka tandichida kutaura pamusoro pezvaro kuti zvochiri kuongorora here madzimai. Noti ndicho chisungo chiri kusunga globally nyika dzese, pamwe chete nekuti African Union inewo mutemo wawakaisa unonzi zvo Agenda 2063. Saka tandichiongorora kuti zvo aya maagenda aya ari kutaura here nezvemadzimai. Tingaite sei kuti madzimai ne zvinoenderana nemadzimai zvinge zviri pamusoro zvisaraswe?
Pamusangano uyu panga pane madzimai akawanda sei?
Une madzimai anosvika 150 vanobva kunyika dzese, North Africa, East Africa, Southern Africa, kusanganisira Zimbabwe neCentral Africa.
Ndiani akaronga musangano uyu?
Iorganization yemadzimai inonzi African Women's Development and Communication Network. Inobatanidza madzimai enyika dzakasiyana dzemuAfrica kuti vange variwo panotaurwawo nyaya dzekuUnited Nations nenyaya dzinoitikawo kuAfrican Union. Saka bato rinonzi FemNet rinounganidza madzimai akasiyana-siyana emuAfrica kuti izwi remadzimai emuAfrica ringe richinzwika kuregional level neglobal level.
Zvii zviri kubuda pamusangano uyu zvingabatsirawo nyanya madzimai ari muZimbabwe?
Chakakosha pamusangano uyu kunyanya Zimbabwe. Zimbabwe iri kuita inonzi iyo voluntary national reporting. Ya iri kuripota kubato reUnited Nations muna July. Saka pakuripota ipapo pane anonzi masustainable goals, panoenda goal number 5 inoti iyo gender equality and women's empowerment. Saka nyika yeZimbabwe inenge ichireporta. Saka zvakakosha kuti zvairi kureporta pa next sustainable development goal ye number 5 icharipotawo pamusoro pezvinhu zvinobatsira kuti madzimai emuZimbabwe angasibudirira. Saka tiri kuti zvo tinoda kuona muripoti imomo muchibuda chaizvo chaizvo zviri kuitika nemadzimai emuZimbabwe. Isangovewo ripoti inongotaura zvisiri kuitika chaicho kune madzimai. but kana vari kutaura ikoku United Nations ku New York muna July Tenshida report inonatso taura kuti madzimai emuZimbabwe ndo zvavari kuda kuti iro bato re United Nations iri ringe richisunga kuti Zimbabwe inga commitments yakaisa kumadzimai anga ave anchiitika nokuti pare zvino tinoziva kuti nyaya dze violence against women dzichiripo pane mitemo isati yanatso kualainwa even ne constitution yeZimbabwe uyezve nechibatso chiche sustainable development goals saka ndozvatoda kuti tinge tichipusha kuti hurumende yedu paino reporta inge ichireporta chaizvo chaizvo pamusoro pezviri kuitika kumadzimai muZimbabwe
Zimbabwe pamusangano uyu yakamirirwa nani
Zimbabwe yakamirirwa nema vasinotiwo ma women's rights activists nema organizations akasiyana siyana
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai memories onde kachambwa vesangano refemnet. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iko zvinotochenda kuna Jonga kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa naPastor Philip Patrick Mugadza vanove mutungamiri wekereke Remnant Church vachibatsira vagari vekumazowe pamanzou farm avo vakabviswa papuraziri zvechisimba nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe izvo zvakaita kuti vange vakugara mugomo tinogamuchira nemufaro pa studio 7 Pastor Mugadza
tinotenda zvinonjonga
Pastor Mugadza tinoona kuti mazuva ano muri kutora nguva yakawanda muri kumazowe mungatudza kuti zvii zvamuri kuita ikoko
tichiona kuti magariro akaita vanhu akamira sei uye zvakare kuti inzira iti ingaitwa kuti tibatsire vanhu vava nekuti nguva yavari nguva yakaoma zvikuru nguva yekutonhora zvikuri kune vana vechidiki mwane mwedzi yokuzvarwa saka inguva yakaoma zvikuru nokuti kukutonhora saka tiri kuedza tinoona kuti tingawana here zvokubatsiridza kuitira kuti vana ava nevanhu avakwanise kubatsirika panguva yekumanikidzika yavari iko zvino
saka inzira dzipi dzekubatsira dzamuri kuita tichiona kuti vanhu ava vakapwanyirwa misha vakarasikirwa nezvirimwa vari kunetseka nekuchengeta zvipfuwo zvavo
nzira tanga tangowana iko zvino inzira kuti wane magumbeze okuitira kuti vamboedza kuti vadzirwe panguva yechando yaiko zvino panyaya yechikafu nokuita sei tasati takwanisa kupsvika izvozvo aikoti tiite zvinhu zvishoma nezvishoma sepatinokwanisa asi vanhu vachinge vachiona zviri kuitika izvi vachiunza mabatsiro avangai avangazviita then kana pakawanikwa zvakawanda zvinouya tingaenda pane chimwe chinhano chokuona kuti tingaita sei nevanhu avani nguva yapfuura ndiripo vaindotaura futi nyaya hombe yekuti muriwo uri kunetsa zvikuru zvichireva kuti vanhu vangada kuti vawanirwe muriwo yakaita sematemba inegara yakaoma nechekare kuti vabatsirike panguva iyo ino pane vanhu ndakatomirira izvozvi vangavanditi ndimhanye mhanye kunoona kuti tingaita sei nenyaya yemagumbeze saka ndakachimhanya mhanya kunoona mafektori akati wandei wandei kudone kuti tingawana here magumbeze munhu yeye akati ada kubatsira ari kunzvimbo yekuAustralia ozopindira mari yacho toona kuti tingaita sei achi achingoti ndingaonawo padikidiki panenge ndawana ramuti aiwa padikiwo pari nani kuti pazokurudzira vamwe vanhu kuti pane munhu ari kuita zvinyange zvaitwa zvinhu zvishoma hazvo asi vamwe vanozouyavo vachinge vaona zvinenge zvidiki zvaitwa izvozvo zvinoti kabatanidza zvidiki nezvidiki nezvidiki zvinobva zvazowanda zvikuru kuti tibatsire vanhu ivava tinoda kuti tiratidze vanhu ava kuti aiwa isisu hatina basa nekuti bato ripi kana bato ripi iyo vanhu vatinoziva kuti vanhu vanga vari vezanu PF vakabva vakatora nzvimbo vakapamba nzvimbo iyoyi zvokudai tiri vamwe vanhu tichingoti hatongovasiya vakadaro zvatosora nagonzo vachimwaya asi hatidaro toda kuvaratidza kuti maumbiro atinoita Zimbabwe ndewekuti hazvina basa uri wekupi uri wekupi tinongoona dambudziko rako tobatsira nharo kuitira kuti vazivewo nyangwe ivo mune zvavanoita zvatinonzwa kuti vanopa vanhuwo kwavo vachisiya vanhu vasiriwo kwavo rimwe bato rekwavo vazvisiye izvo zvokuti tinenge tichapamuenzaniso wekuti nyangwe ivowo kana vachinge vapinda mumadambudziko tinouya kuzovabatsirawo zvakare
iyo ZANU PF zvinhu zvairi kuitawo kuvabatsira
izvo hatizivi handifungi zvakare kuti pane kubatsira kuripo nokuti ivo vari vatungamiriri vavo chaivo ndo vaendesa mushando ndo vaendesa kunogara pasina pekuti vakwanise kuva nechinovharidzira misoro yavo mudzimba zvichirevo kuti havana hanya navo munozva nyati kana ichakutika kana imbwa ichinge yamhanya ikamhanyisa ikabata tsuro kana mhembwe kana muridzi wembwa iyo achinge asvika anobva atanga kurova imbwa kuti ngaichiregedza
aiwa tinotenda zvikuru Pastor Mugadzi
tinotenda zvikuru Majonga
manga makateerera kuna Pastor Philip Patrick Mugadza vekereke yeRemnant Church muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwaoko aBlessing Zulu
aiwa tinotenda zvikuru Jonga
Wakatongozvarwa nesiri rako iroro chitongofamba nesiri rako kunyangwe unyifaisa manjiri yako iyayo chitongofaisa nesiri rako nekuti chakangodaro chakazvarwa chakangodaro hatirege kuita munhu wege chakangodaro chakazvarwa chakangodaro hatirege kuita munhu wege tinodzirova ngoma Mwetiri sababeni Pavano rara na siku Isusu tinorara na cheni Pavano chagwa kumba Isusu hadirare pateni Pavano famba nefuchi Isusu tinofamba na jesu Chagango daro Chagazwaro chagango daro Hatirege Kuita mweke Chagango daro Chagazwaro chagango daro Geto rangu dairai Ma geto yuti dairai Achipe takasia Kwedi kwa chino siwa Achinongo mira mira Achichito daisira Chaka modaro Chaka zwaro Chaka modaro Achirege Kwita mweke Chaka modaro Zirova nguma Kunyangwe tiri sababeni Pavano rara na siku Isusu tinorara na cheni Pavano chagwa kumba Isusu hadirare pajeni Pavano famba nefuti Isusu tinofamba na jesu Chagango daro Chagazwaro chagango daro Hatirege Kuita mweke Chagango daro Geto rangu dairai Ma geto yuti dairai Achipe chakasia Kwedi kwa chino siwa Achinongo mira mira Achichito daisira
Nako kambo takangodaro kubva kuna Killer T kamu samboke denso tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vagari vepapurazi reArnold Farm kumazoe avo vari kudzingwa kuti ripiwe amai Grace Mugabe vanoti mapurisa ambomira kupinda pavagere achiputsa dzimba dzavo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vanoti basa guru rekugadzira migwagwa yakaparadzwa nemafasha memvura kumaruwa rapera asi vachiri kuda rumwe rubatsiro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu toksi yamina Chris Gande munhau dzechindebele
Kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 6 Nkwenkwezi 2017 ni Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zedede duzele Wange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi zaluma labantu.
Yabona abantu abasele balunywa khona phakathi ezikade sikwana ziyokhona omunye ufana walunywa egwayi ngale wakhona omunye ukuthi walunywa emabali lapho.
Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali.
Khuluma nje mhla ka-25 wayona linyanga kuzoba kukhona omnye umhlangano omkhulu amphitheatre koBulawayo ozobe u-attendwe ngabantu abavelela kuprovinsi yakoBulawayo.
Ukukhethwa kukaNhlanhla Dube ukuba ngu-chief executive officer weqembu le-Highlanders kuzaletha nguquko bani kuleli qembu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zedede duze leWange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi zaluma njalo labantu. Lezi zakhamizi ziphakathi kodubo lokudlelwa izilimo yindlovu lezinye inyamazana zendle. Sixoxe lomzingeli umnumzana Dumisani Sibanda othiwa yi-professional hunter ngesilungu othi okulusizi ukuthi kungafa isilwane kuba lokukhala okukhulu kakhulu kodwa amabhovesi engabulala umuntu akulasililo esikhulu.
Lukhala lubhahlile sibili ngoba hayi ndawo eziningi bayakhala bonke abantu abangcolelane le-forest le-parks hayi izilwane zibathwalise enzima. Izifuyo seziphelile labantu balunywa. Kodwa-ke i-problem esihlayo ukuthi nxa kungalunywa izifuyo abantu kungalunywa umuntu abantu ababuthatha i-serious kungalunywa inasingeni isilwane singafa abantu bayakhala mhlaba wonke bekhalela isilwane kulokuthi bakhalela abantu.
Manje ukhona yini njengokutsho kwakho olunyweyo?
Ya bakhona abantu abasele balunywa khona phakathi ezikathi sikwana ziyokhona omunye ufana walunywa egwayi ngale wakhona omunye futhi walunywa emabali lapho ivalele inkomo zakhe ntambama isilwane zabe zinecela zimlumo. Kodwa-ke nxa kulunywa umuntu abantu kabakhali isilwane singafa abantu sebekhala. Into eyenzakeleyo izilwane zecela esibayeni zaluma inkomo ezimbili. Yebo-ke sasesihamba sesiyadinga amaphepha lemvumo yonke ekwanileyo ukuthi izilwane zana izithaye ngoba seziphumele ngaphandle sezisebantwini. Kodwa abantu bayakhala ukuthi izilwane zizithayelweni.
Zikhanya ziziningi yini izilwane zakhona?
Hayi izilwane ziningi ngoba ngizwe kusukela eJotsholo kuthiwa kulezilwane ezihluphayo ubuye emabali ubuye eJwabi ubuye emagoli ethi mambanje izilwane ziningi ezihluphayo.
Manje bona beparks bathini?
Beparks bayazama labo kodwa kukhanya sekungaphezu kwamandla abo ngoba izilwane ziyabe zigcwele indawo yonke. Labo kwenye isikhathi kuthi ama-resources engeyabe bashotela ukuthi bazame ukuncedisa kodwa ukuzama bayazama sile ukuncedisa.
Lo ngumnumzana Dumisani Sibanda othiwa yi-professional hunter ngesilungu umzingeli. Ebesixoxa laye ecingweni esedede. I Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali. Sixoxe lomsekeli webandla leli umnumzana George Mkhwananzi kuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Singazi abamanye amabandla kodwa ibandla engimeleyo i-People's Democratic Party simatasatasa. Kuyakhankaswa, kuyangenwa ezindlini, kwenziwa ama-door to door campaigns ilizwe lonke jikelele. Ikhona imihlangano noma ingesiyo emkhulu lebizwa ngokuthi ngama-star rally. Kodwa ikhona izwe lonke nje kuma-province onke. Khuluma nje mhlaka 25 wayona linyanga kuzoba kukhona omnye umhlangano omkhulu amphitheater koBulawayo ozobe u-attendwe ngabantu abavelela u-province yakoBulawayo. Sicabanga ukuthi lapho kuzoba kukhona abantu abadlula 5,000 abangamalunga e-PDP abasuka koBulawayo nje kuphela.
Amanye amabandla aselobelane izivumelwano zama-MOU. Elenu kanti bandla limi ngaphi kudaba lona?
Yebo, kuyiqiniso lokho ukuthi siyababona banenge bayaphithizela ngazo lezi zivumelwano. Ibandla le-PDP nalo likubona kuwumbono omuhle ukuthi kubanjiswane kulo umkhankaso wokuthi kususwe ibandla lezanu okade labusa lamotha izinto eZimbabwe. Kodwa-ke asijahanga ukuthi singangena kulezo zivumelwano singakaze sithole ukuthi kuyini ngempela okusihlanganisa nalabo esifuna ukubambisana nabo. Esibona kubalulekile okumele sikwenze ngokushesha okwamanje ukuthi siqinise thina ubudlelwano bethu nabantu, sibuye futhi sidinge usekelo ngokuthola amalungu amatsha siwangenise ebandleni. Yikho kuzasenza sithole ukuthi siyanqoba masokufika isikhathi sokuthi kuyokhethweni. Yebo, mhlazana sithe sabathole sivumelana nabo sizolobelana ngoba njengoba sitsho kubalulekile. Kodwa isivumelwano esikhulu yileso esifuna ukusibhala nabantu uZulu Makhaza osemakhaya, izakhamizi ezivotayo, yizo esifuna ukuthi sibhalelane nazo izivumelwano zokuthi ukhetho oluzoba khona ngonyaka olandelayo siyalunqoba siyi-PDP.
Umnumzana George Mkhwananzi ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg, e-South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga ba.
Sizwile umongameli ekhuluma lapha ekwele South Africa esithi ilizwe leZimbabwe lilizwe elithuthuke kakhulu ukwedlula wonke amazwe e-Africa ngaphandle nje ekwele South Africa. Yebo, iyakhanya yini le ntuthuko ekhulunywa ngumongameli emaphandleni khona ngapho?
Okokuqala ngibone ngani umongameli akade kumela kutsho ukuthi iZimbabwe lilizwe elingaphansi kwamazwe wonke mhlawumbe e-Afrika ngezentuthuko. Ngokubana akuthoyo awuhambelani lesimo esikhona elizweni. Kambe ungathi ilizwe lithuthukile ligcwele abantu abangasebenziyo, over 90% yabantu kabasebenzi. Ungathi ilizwe lithuthukile, ukhulume ngokuthi ilizwe lithuthukile ngoba lilama universities angu-14. Kodwa kumele sizibuze khona ukuthi bangaki abantwana abaphuma kulawo ma-university abasebenzayo abaqhathiweyo ngolova bodwa. Abantu sebegcwele bethengisa izwizi emgwaqweni ama-graduate. So angiboni ukuthi eqinisweni engakhuluma ngokuthi ilizwe lithuthukile ekhangele khona lokho. Ezikolo abantwana kabafundi, abadala kabenelisi ukuthi babhadalele abantwababo, indlala igcwele, akulababalisi, izibhedlela ezifile. Bona ngokwabo izikhulu zihamba ziye kwelatshwa phandle kwelizwe. Izikhathi eziningi simze siya kubo-Asia khona ngabe siya kwelatshwa. Kungani ngelatshwa esibhedlela selizwe lakhe nxa ekhuluma ngokuthi ilizwe lakhe liphucukile?
Kungaba yini pho okwenze wakhuluma amazwi anje nxa abantu abaningi bekhanya bengavumelani laye?
Okwenze wakhuluma amazwi anje zinhloni. ngoba nxa uvela ukwazi ukuthi abantu labo lapho emhlanganweni ahambile khona ngali bamkhangele njengesahluleki obvious uzaba nenhloni usefuna ukuzigeza ke ngokuthi azame ukuveza ukuthi mhlawumbe lanxa bethule bengamtshelanga abakonakala ngelizwe lakhe yena ahle bagabhele abatshele ngokuthi ilizwe lakhe nina kamthi linjani. Akukho okunye okumenze wenza wakhuluma khona lokhu ngaphandle kwenhloni ngobana lo mntwana omncane ngitho ongaphi olandela izinto ezenzakala eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe lilizwe eligcwele abantu abahluphekileyo. Kungani abantu begcwele emazweni wonke? Ungahamba kumazwe wonke omhlaba uyasitha ukuthi kulamaZimbabweans kungani egcwele indawana yonke endawo zokuthi phakathi lapha abakuphileki? So bekuzinhloni nje akukho okunye ade zama ukuthi akukhulume.
Mhlawumbe kakazafike emaphandleni umongameli Ndlovu wabubona ubuyanga obukhona akumtshele akumuphe umzekeliso.
Ungakhangela indaba zemaphandleni uyafumana ukuthi ngabantu abathwele nzima kakhulu ngokubana indawo engela ngitho ama-industry abantu kabasebenzi. Ukhangele izikolo ezisemaphandleni nxa ingakunika umzekeliso wezikolo zalapho esisebenzela khona thina emathebeleland ukhangele ukuthi zise kangakanani ukhangele ukuthi abantwana behluleka ukuthi befinyelele kulezo zikolo bangaki abazali behluleka ukuthi babhadale amafizi bangaki lendlala nje jikelele ukuthi ihlasele njani abantu. Uyafumana ukuthi kulobunzima abantu ubuyanga buchaye bazwela ebantwini abantu kabenelisi lutho kungenxa yomnotho welizwe okusuka kusimangalise kusidide ingqondo ukuthi umuntu esikhangelele ukuthi kube nguye olungisa umonakalo lwabawudalayo abesesiyatshela amanye amazwe ukuthi elizweni lakhe kuhle abantu bayakholisa linothile lilandela iSouth Africa ngezomnotho kusuka kudide ingqondo kube sekusivezela njalo ukuthi mhlawumbe kasazi isimo abantu ababhekane lazo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Ngiyabonga Nkosi yami.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu. Asipheni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Ngukama Namlela mshweshwe
Namlela nampawa fube
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa losakhulayo okhokhela inhlanganiso yebulawayo Youth Arise kumbe ibuya ngamafitshane umnumzana Mthokozisi Ncube. Mnumzana, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yes, siyabonga.
Inhlanganiso yebuya vele kuyini ngamafitshane?
Yes. Ibuya ibizo elithathele ngathi i-abbreviation yokuthi Bulawayo Youth Arise. Ibuya yinhlanganiso ehlanganisela abantu abatsha bonke bakoBulawayo. Iyinhlanganiso esebenzi koBulawayo kodwa ikhangele zonke izinto ezihlupha abantu abatsha ilizwe lonke. Ibuya yinhlanganiso esileminyaka emithathu. Kaso inhlanganiso encane entsha, inhlanganiso endala, and yinhlanganiso eyaqalwa ngabantu abatsha abasebenanzelele izinto ezibahluphayo ukuthi bahlale babe ndawonye, benelise ukuthi babe lelizwi elilodwa, ukuthi benelise ukuthi bakhulume ngezinto ezibahluphayo. Yiyo iBulawayo Youth Arise leyo, ibuya.
Ngamafitshane singathi wena uyini enhlanganisweni leyi njalo kuyini kakhulu okukhangelele ukuthi ikwenzele inhlanganiso?
Yes. Mina ngingumthokozi Ncube, ngiyazakala lokhu. Ngingumthokozi Ncube, yimi ngingu-coordinator weBulawayo Youth Arise njalo ngingu-founder weBulawayo Youth Arise. Engikukhangeleleyo njalo okukhangelelwe yiyo leyo nhlanganiso, sikhangele and sigxile kakhulu Section 20 of the Constitution. Okukhuluma ngabantu abatsha sikhangela ukuthi abantu abatsha kube ngabantu abaphathekayo kuwo wonke ama-spheres of life, kungabe ku-politics, kungabe ku-economy, kungabe ku-social, kungabe ku-education. Konke lokhu sikukhangele njengenhlanganiso ukuthi abantu abatsha baphatheke kukho. Sikhangele lokho ekuthini ikakhulu ku-politics. Siyanazelela ukuthi noma amabandla ezombusazwe noma ehlala ekhangela ngezombusazwe, kwesinye isikhathi kuma negotiations abawahlalayo abantu abatha kabaphatheki akabakhangela. Kodwa kuthi kukhangelele thina njengenhlanganiso, we are pushing ukuthi abantu abatha baphatheke labo kuma negotiations. Ngingathi phose wonke jikelele wonke kuma spheres of life, ngibona lani sibukhangelele lokho. Nokuthi sikhangele ukuthi abantu abatha njengoba sikhangele ukuthi lakathethi siya ku-election, labo baphatheke ukuthi bangene kuma-public offices. Ngoba sikhangele ukuthi kulo nkulumo edale kukhulunywa ukuthi kuthiwa bangabakhokheli bakusasa. Mina enginazelelayo njalo esikunazelelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Youth Arise yikuthi abantu abatha zinkokheli zalamhla nakusasa.
Lisebenzelana njani lezinye inhlanganiso? Ngoba esikhathini bakhona abaphambanisa ibizo lenu bebona uYouth Arise bethi kumbe lisebenzelana leWoza, iWomen of Zimbabwe Arise. Ungasitshela nje ngamafitshane ngobudlelwano lezinye inhlanganiso ezibalisoza.
Ngasila mguqu esilawo ukuthini sasingeke sisebenze lezinye inhlanganiso, kodwa siyinhlanganiso ezimeleyo kodwa asogada leWoza iBulawayo Youth Arise, kasogada leWoza. Kodwa ma kuyikuthi iWoza ingaba le program esisa ukuyisebenzelana ibambisene leBulawayo Youth Arise, sikhululekile kakhulu, siyelelisa ukusebenza nazo zonke izinhlanganiso. Vele siyinhlanganiso esebenza nazo zonke izinhlanganiso ezikhangele ukuthi ziguqule impilo kaZulu weZimbabwe.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngiyabonga njalo. Ngikukhuthazayo kuZulu wonke ukuthi kasibambisaneni, ngoba sonke sihluphekile, silweleni ukuthi sikhululeke njengoZulu wonke waseZimbabwe. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Thank you very much.
Lo-ke bekungumnumzana Mthokozisi Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabatsha eBulawayo Youth Arise, kumbe Vuya, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Balaleli iStudio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi ako 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku-13860 kHz. Linakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Grace Mathe, isiphathamandla sogatsha olubona ngabesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU. Yena ebhekane logatsha lwe-Western Region. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga la.
Selifikile njalo ledlula ilanga lokuthakazelela okwenziwa yizisebenzi i-May Day. Kuyini elakwenzayo leli lokho elikwenzayo njengabesifazane?
Besikhona e-grounded njengabomama and kade sincedisana lobobaba nxa kulungiselelwa i-May Day. siqalisela kancane ukuthi sibone ukuthi izisebenzi ema industry asisele amalutshwane bayazwisisa yini amankazana amancane asanda ukuqatshwa bayalizwisisa yini. So siyayenza ama-program esiwathi pre-event, sibavakatshela sibacebisa ukuthi ilanga leli limeleleni liqakatheke kanjani kwisisebenzi, ukuthi amalungelo esawazuzela ngabakuqala izisebenzi zakuqala kumele sikulondoloze sikuvikele ukwenzela ukuthi abaqatshi bengasihlukolosi ngendlela esijene.
Liyababona bona bakhona ngempela, inani labo liyafanana lakuqala?
Hayi, alisafanani. Plus khonoko ukuthi ama-industry awasekho, imisebenzi ayikho, iliqiniso elikhona. So abantu bayithukile nxa ufika umuntu uzama ukuthi umcebise ukuthi emsebenzini ulamalungelo athize okunje, like ngingathi mina ukuthi nxa usebenza kumele ukuthi ube nempahla ozisebenzisayo ezingasizo zakho ezemsebenzini ezikuvikelayo ukuthi ungalimali, ungabi lemikhuhlane. Uyathola ukuthi umuntu uyabe korobha engelama-gloves, ungazama ukuthi umcebise, uyabe khangela ikusasa labantu abakhelayo ukuthi kambe ngingahlupha nalo mkathi ngama-gloves ingathi ngihambe ngizathini. So umuntu eqine yenza khonokho kunzima. Ngikhonokho ukuthi ilizwe lakithi imisebenzi ikakhulu uhlangothi lwangapha koBulawayo ukuthi ama-industry avalwa, akulula.
Nxa lihlangana njengenhlanganiso ye-ZCTU liqathanisa indlela abantu abaqhatshwa ngayo elizweni jikelele, libona bebalutshwana yini bebebaningi abesifazana abaqhatshwa esigabeni seneso osimeleyo?
Kuyatshana ngama-industry. Ngingakhuluma nge-commerce. I-commerce labomama abaningi. I-commerce igoqela ama-shops wonke, okay, o-TM, wonke ama-shops ayenza okokuthengisa. Kuileyo industry omama abaningi. And then kube sokusiya ngokuthi ema-industry kuma i-clothing isaselabomama but abasabaningi njengakudala. Nxa ngiqhathanisa kwakudala ngokuthi i-clothing industry iyaqala ukuhlukuluzeka.
Omama abathengisa ezitaladini lalilo hlelo lokuthi lifuna ukuthi ngabe bonke babonakala njengezisebenzi, laphumelela yini?
Ye, kwaphumelela. Kule nhlanganiso ethiwa izithiya eyabunjwa izithiya ukuthi isingani siuzama nje ukuthi izimele yodwa, ukuthi sizame ukuthi sincedisane ukuthi bebe lakho ukuthi belungisele ikakhulu ikusasa, ukuthi bebe lama-pensions labo, le i-social security edingakalayo ukuthi nxa umzimba usoluphele.
Kodwa bayabuya ukuzobhalisa ngobuningi babo kumbe begcina imali yena le encane abalayo?
Bakhona, bazame ukuthi beqoqwe. Uyathola nje ukuthi in every i-community ekhona abanye bayakuyamukela, omunye uyabebona ngani kudlalisa isikhathi. Like lapha koBulawayo yasincedisa kakhulu ukuthi beze bekwanisa ukuthi beqoqisane lomasipala, bebe lezi ndawo ezingani zi-decent, loba kungakafiki kulokhu esikukhangeleleyo sibele ukuthi bebe le ndawo. Khonokho ukuthi nje ilizwe lakithi lehlupho lwemali, bakuthola kunzima labo ukuthi bebe bethengisa njengokwenzakalayo nje emakampanini onke.
Okokugcina, sizwa njalo kuthiwa abaningi abathengisa izitaladini kulaba aqhatshiweyo, yikho yini elikubonayo njalo ikusasa uyibona injani?
Abaku-informal sector sebebaningi sibele ukwendlela abaqhatshiweyo and ikusasa lethu liduma ngoba nxa sonke singaphuma kungagcina kungasela industry, sibili sonke sesithengisa. Umbuzo esizibuza wona ukuthi umbani ozathenga okukabani. Ikusasa yasibili hayi ayithembisi kuhle, ikakhulu kulaba abantu abethu loba sibahambise ezikolo, kodwa nxa singasalungisanga ukuthi i-economy yethu ibe ngcono, le governance ibe ngcono, hayi akula ikusasa esiyikhangeleyo.
Hayi, kulungile. Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Hayi, ngiyabonga lapho.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Grace Martin, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU kwi-Western Region. Sixoxe laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumakakasi ako 909 medium wave la kushort wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Lina konjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Iqembu le-Highlanders ngolwesithathu lethule unhlanhla bahlangene Dube njengesiphathamandla esitsha, u-Chief Executive Officer. UDube wazakala kakhulu njengesikhulumeli sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, kodwa sewasuka kuleli bandla njalo kasekho kwezombusazwe. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokwethula kukanhlanhla bahlangene Dube ophethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Ngwenya uthe akusilo qiniso ukuba inkokheli yeqembu le-Highlanders ibanjwe ngamandla ukuba iqhatshe uDube ukuze athathe lesi sikhundla esitshiwe nguNdumiso Gumede, yena othethe umhlalaphansi ekupheleni kwanyakenye.
Let me pay tribute to the executive and the board for this opportunity.
Uthanda ukubeka obala ukuba ukuqhashwa kwakhe kwenziwe okusemthethweni.
I've been in an elected position in the past and I hope that stands me in good stead.
Umfoka Dube nawe ke walisebenzela phambilini iqembu le-Highlanders njengoba ke wabalilunga le-committee ekhokhela iqembu ngomnyaka ka-2002 kusiya komnyaka ka-2003 kwathi ngomnyaka ka-2004 kusiya ku-2005 ube ngunobhala jikelele waleli qembu. UDube ufundele i-football administration ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Africa eye-CAF, lapho athole khona i-certificate ngo-2002 kwathi ngo-2006 uthole i-diploma kuyo njalo inhlanganiso ye-CAF eyokufundisa iziphathamandla zomdlalo wenguqu ukuba ziqhube njani umsebenzi. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Ke bekuyingoma emnandi, ingoma ye Shabalala Rhythm behamba ke lo Oliver Mtukudzi. Savumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedethe duze leWange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi emangweni lo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama ngu Chris Gande. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.